maonero angu ndinoti mapoka anopikisana pane maways atifana kukurudzira ekupromota peace pasina kudekwa kweropa. Tinoziva kuti hondo vamwe vanofunga kuti inoropedza mhirizhonga, asi isusu tinokurudzira yatinoti dialogue. Vanhu ngavagare pasi vaonesane kuti ndepapi tivari kuita makakava, vozama kuyananisana pachavo vega. Kana vachinge vatadza votsvaga watinoti midiota, munhu anokwanisa kumira pakati pavo ovayanisa kuti zvibude zvakanaka. Takaona muno muzimbabwe 2008 pakamboita makakatano pakati pezanupf nemdc yatinamirwa namogen changirai zanupf navamukabe, asi pakauya vakavombeti from south africa vakava midiata vakati kuvane gnu nyika yedita yanaka isina mhirizhonga muno muzimbabwe.
Ko, chii chinopa kuti masangano akaita seunited nations atadze kupedza makakava akadai seatiri kuona kuisrael ichirwisana nechikwata chehamas?
Hatingati vatadza kugadzirisa nokuti toimba zvinenge zviri muprocess, nokuti nyaya yepeace building haiitiki musi one. It's a process yekuti you engage one party woengage another party. Saka samaona chikuzviita tinange united nations inenge iri kuitawo shishi nekuengeja mapati ari maviri ari kunetana kuti vave nechinhu chimwe chete. Patinoramba tine chivimbo chekuti vacharamba vachingoisa effort nerukurudziro kuti mukati menyika dzemuve nerunyararo.
Taonawo kutanga nhasi chikafu chaakupinda muGaza, iyo yambenge yakakomberedzwa neIsrael pachinzi hapana chikafu chinopinda nemishonga nezvimwe zvakadaro kubatsira vanhu vari muGaza. Semaonero enyu, zvakakosha sei zvekuti vanhu vari muGaza vabatsirwe?
Ndafara makanga nyaya dzechikafu nemishonga, nekuti munhu wese hapana anorarama pasina chikafu, uye hapana anhu anokwanisa kurarama pasina mishonga inokwanisa kuere yevana yevanhu vakuru. Saka kwatiri zvinhu zvakanaka, nekuti katikatoka nyaya dzemahuman rights, munhu wese ane right to food, right to shelter, right to education and right to medication. So zvoratidza kuti even tingava tiri mukati memakakata tiri mukati nehondo, kodzero dzevanhu dzinofanira kuiswa pamberi kuti vawane chikafu, vawane mishonga, vawane kudzidza uye vawane zvekupfeka. Saka zvinova zvinhu zvakanaka zvatino zvinofadza kuti at least there's something chaakuitika kuti vanhu vawanewo zvekutya.